Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu mbudzi 6/2019. Varwere vakawanda vari kushora zvikuru hurumende nekudzinga kwairi kuita vana chiremba sezvo muzvipatara musina madhokotera akakwana ari kuvarapa. Ukuwo vana chiremba vanoti hapana nhaurirano dzichaitwa pakati pavo nehurumende sezvo yaratidza kusava nehanya navo. Mapurisa nhasi atadzisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita kunyangwe hazvo vashandi vehurumende ava vakambenge vapiwa mvumo yekuratidzira. Zuva ranhasi makore maviri apfuura vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanodzinga mumwe wevatevedzeri wavo vaEmerson Munangagwa avo vava mutungamiri wenyika. Dare rinorasa chikumbiro chamuzvare Tokozani Kupe chekuti vadzoswe mudare reparamende. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kudzingwa basa kwakaitwa vaEmerson Munangagwa semutevedzeri wemutungamiri wenyika makore maviri apfuura asi vakazodzoswa neOperation Restore Order iyo yakabvisa pachigaro mwedzi uno makore maviri apfuura vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.